manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kananga vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo gumiguru 24/2021 makateerera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro vanhu vachikurudzirwawo kuti vabaiwe nhomba yeCOVID-19. Misa Zimbabwe yotambira kujekeswa kwematanho anotorwa nemunhu kana achida mashoko kubva kumapazi akasiyana-siyana ehurumende pasi pemutemo weIPA asi ichitiwo pane zvimwe zvirehwarehwa zvinoda kugadziriswa. Ko, mubato reZANU-PF mapindwa napongwe here? Tine hurukuro nevakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaMike Bima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 4663 vanhu makumi mana nevasere vakabatwawo nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachitanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nemaviri zvine mazana mashanu nemakumi masere nemasere kana kuti 132,588 vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vave mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemasere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nemashanu kana kuti 3,258,675 vanhu vabaiwa nhomba kaviri sezvinokurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu nemakumi maviri nemanomwe zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nechimwe kana kuti 2,527,931 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuti inyatsoshanda zvakanaka Nyanzvi munyaya dzezveutano vari munyori muusangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland Dr. Enoch Maida vanotiwo zvakakosha kuti vanhu vabaiwe nhomba nekuti chirwere ichi chinokwanisa kudzoka kechina zvine mutsindo kana kuti fourth wave huwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba muZimbabwe huri kuramba huchidzikira zvakanyanya asi nyanzvi dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kuzokonzera matambudziko mune ramangwana sezviri kuitika kunyika dzakaita seBritain Australia nekuRussia uko huwandu hwevari kufa nekubatwa neCOVID-19 hwatanga kuwedzera zvakare chimwe chiri kutemesawo nyanzvi munyaya dzezveutano musoro inyaya yekuti mhando yeCOVID-19 yauraya vanhu vakawanda muZimbabwe yeDelta variant yavandudzika zvakare uye yava nekamhando katsva kakawanikwa kuBritain kanonzi AY4.2 kana kuti Delta Plus nyanzvi munyika yeBritain dzinoti dzichiri kuongorora kamhando katsva aka kuti kane ukasha wakadii mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Maida
tifane kuvarairwa zvachose tichifunga kuti pari zvino patiri kuwana kuti vabatwa noutachiona hweCOVID-19 uhu vari kuita vachiderera vanenge vachinzi vashayikavo nokuda kweCOVID-19 vari kuitawo vachiderera pamwe vachitombotaurwa kunzi pazuva rinenge ratariswa panenge pasina ashayika nokuda kwe utachiona hweCOVID-19
zvinorevawo here asi izvi kuti denda iri rakuenda richinopera
hazvirevi kuti denda iri rakuenda zvachose saka vanhu vototi aiwa denda iri rakundwa zvapera tinofanira kuti tirambe takachenjera tine chenjezo yokuziva kuti kune dzimwe nyika mafigiri ari kutokwira evari kubatwa neutachiona hweCOVID-19 nevari kushayika nokuda kweutachiona hweCOVID-19. Vamwe vari kutotarisa kuti kune dzimwe nyika dzichitariswa kunana Europe, Asia uko vari kutotarira kuti vanhu nyika idzodzo dzaakupinda mune yatingataura tichiti fourth wave. Saka izvozvo iyo tofanira kungovawo nokuchenjera kuti senyika tinokwanisa kupinda mufourth wave.
Mungapa muenzaniso here ipapo Dr. Maida kuti sei muri kupa chenjedzo iyoyo?
Tikatarira zvakaita gore rapera zviri kungoenderana kuda nezvakaita gore rino kuti pakanyanya kubata COVID-19 yatingati ya third wave kubva munana April, May, June, July kusvika August ndopazvanga zvakatekeshera zvikuru patakatosvikawo ku lockdown ya level 4. Kana tichitarira zvose izvozvo zvakafanira kuti vanhu vazive kuti nyangwe tichibayiwa nhomba zvakatotariswa nokuonekwa kuti nhomba haidziviriri zvachose kuti munhu asabatwa neutachiona hweCOVID-19.
Vamwe vanochizobvunza ka Dr. Maida kuti zvino kana paine mukana wekuti unokwanisa kutapurirwa chirwere ichi kunyange wabayiwa nhomba, pachine chikonzero here chekuti munhu abayiwa
vaccination kana vaccine iyoyo inenge yapiwa munhu kuti azonzi avaccinatewa? Zvinobatsira kuti munhu kubatwa kwake neutachiona hweCOVID-19 kudzikire chose, uye kana kuri kuti abatwa neutachiona hweCOVID-19 kurwara nayo kana kuti anyanye kurwarisisa zvatingati macomplications haya zvinenge zvakadzikira chose, uye kutozonzi ashaika nokuda kweutachiona hweCOVID-19 iye akabayiwa nhomba mbiri kana yatingati full vaccination, zvinenge zviri pasi pasi, hazvitotarisirwi. Zvingaitika hazvo hapo nepapo, asi percentage yacho yakaderera zvikuru. Saka izvozvo ndosaka vanhu vakakurudzirana pasi rose kuti zviri kuonekwa izvi nemedical science kuti ndo zvinobatsira kuti utachiona hweCOVID-19 huve hunokundwa pasi rose. Vanhu ngavabayiwe nhomba iyi.
Dr. Enoch Maida, inyanzvi munyaya dzezveutano, vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6170 ne7270 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930, 6040 ne15460 kHz pashortwave. Sangano rinoona nezvekodzero dzevatori venhau remisa Zimbabwe rinoti rinotambira kuburitswa kwematanho anotarisirwa kutorwa nevanhu kana vachida kuwana mashoko kubva kumapazi ehurumende pasi pemutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kana kuti AIPA. Asi misa Zimbabwe inoti pane zvimwe zvirehwarehwa zviri kuda kugadziriswa nekujekeswa. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakaudza Studio 7 kuti hurumende yakazvipa pira kuona kuti kodzero dzevanhu munyaya dzekuburitswa kwemashoko dzaremekedzwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vanoona nezvemutemo uye umhizha neumetura mukufambiswa kwemashoko musangano remisa Zimbabwe muzvare Nompilo Simanje.
Tinofara nemaregulations akaitwa neZimbabwe Media Commission ichishanda pamwe chete neMinistry of Information, nekuti kubva pakaitwa Freedom of Information Act panga pasati pava nemaregulations anotaura kuti vagari vemuZimbabwe vachange vachiwana information sei.
Zvii zvanga zvichiitwa pasati panyatso jekeswa kuti munhu anga wani sei iyo kodzero yekuwana mashoko?
Tanga timboshandisa dziri tsamba dzatanga tichinyora kuma public entity akasiyana siyana tichikumbira kana tichirequesta for information. Asi iko zvino nekuti maregulations avapo, ane fomu rinotaura kuti kana uchida information unoita sei. Pane fomu raunofila semugari wemucommunity kana semugari wemuZimbabwe rinenge richibvunza information yako neinformation yauri kuda kuziva.
Ko kana uine chinyunyutu.
Tichitarisa ma regulations iwaya, arukutipawo fomu rekuti kana munhu usina kufara, let's say kuti munhu akumbira information asa hana kufara ne decision kana nemhinduro yapiwa ne public entity kuti anogonawo zvakare kuenda ku Zimbabwe Media Commission achiapila. Tacherechedzawo zvakare kuti ma regulations aya ari kupa an obligation kana kuti sungiro kuma public entities emuZimbabwe kuti kubva zvino kusvika muna March pa 6 months ma public entities emuZimbabwe anosungirwa kuti atipe information.
Zvinenge zvichiitwa sei?
Kubirikidza ne initial statement inenge ichitaura ma functions avo, ma departments avo, kwavanowanikwa ma locations avo, ma address avo, uye zvine kuti ivo vane information yakaita sekuti ma records e information yavanayo. Izvi zvichabatsirawo kuti vagare muZimbabwe vazive kuti kana vane information yavanoda vanoenda ku entity yakati neyakati kana kuti ministry yakati neyakati.
Zvii zvamuri kuitawo kushambadzira kuvanhu kuti vazive nezvekodzero idzi?
Tanga tichifamba muma communities akasiyana siyana muma provinces ese emuZimbabwe tichidzidzisa kana tichizivisa vanhu uye nekuti ma regulations ayari kuti chii. Saka mukufamba umu tafamba ma provinces ano include Manicaland, Matabeleland South uye Matabeleland North, and tichiri kutendera zvakare ma provinces amwe. Pane zvimwe zvichemo kana kuti zvikumbiro zvanga zvichibva kuma citizens.
Zvipi zvavasiri kufara nazvo?
Chikumbiro ndechekuti Zimbabwe Media Commission ngaiwanikwe muma provinces nemuma districts akasiyana siyana, kwete kuti kana vanhu vakuda kuapila mushure mekunge vanyimwa information vanozofanira kuenda kuHarare. Chimwe chichemo zvakare chichemo chenyaya yemafees, nekuti muma regulations aya munhu anenge achida kuapila kuZimbabwe Media Commission anofanira kubhadhara 5,000 RTGS. Ma community members akasiyana siyana ari kuchemawo kuti mari iyi imari yakawandisa.
Asi mati masuma here hurumende nezvechichemo zvenyizvi?
Atisati taita a formal communication. Asi patanga tiri kulupane, tanga tina commissioner Tanaka Muganyi, vanova commissioner kuZimbabwe Media Commission, avo vatazivisawo zve pamusoro pezvichemo izvo tange tichisangana nazvo. Asi mushure mekunge tafamba maprovinces ese, tichazo taura zvakare neZimbabwe Media Commission tichivapa information yakakwana iri kubva kumaprovinces ese ari muZimbabwe mari nemaregulations.
Vanoona nezvemutemo muusangano remisa Zimbabwe bwe muzvare nomupilo Simanje vari parunare muHarare. Muhurukuro yatiri kuita nevatungamiri nevakuru vakuru vemapato ezvematongerwo enyika, nhasi tiri kuita hurukuro nevakafanobata chigaro chemutauriri webato rezanupf vamike bima, avanoti bato ravo riri kugadzirira zvakasimba kuti rikunde musarudzo dza2023. Vabima vari kuramba kuti mubato ravo mapindwa napongwe, kunyange hazvo nhengo dzebato ravo dziri kurwisana dzimwe dzichisungisana nenyaya yezvigaro. Bato iri riri kutarisirwa nemusi wechitatu kutanga kuita musangano waro wepagore kubindura. Mukuzeya mamiriro akaita zvino muZANU-PF, tabata vabima.
Takaita target yokuti how many votes do we need kuti tihwine zvisina any contestation, and we agreed kuti if we get 5 million votes tine tapinda zvisina contestation. So we are targeting kuti we want 5 million plus. So what we are doing is kuvanema strategies okuti tikwanise kuwana 5 million votes. But kuti tiwane masatisi koni kungoita strategies tisina a way of measuring. Saka our way of measuring ndeyekuti tiri kurestructure musangano tichiita go back to the basics.
Munenge muchiita sei apa?
Yokuti everybody uri mumusangano ave pasel paanobva. And myself opened up my branch, achita my district, achita my provinces. And because of that, we will then say, can I tell you 6 million? We will say, our job is to make sure, put those 6 million people, we make sure it's not about them to register. And it's not going to make one each in one. We want to go to the encourage out to vote right there, to vote, very 6 million.
Vanhu havangodi kuvimbiswa chete kavabima, vamwe vanenge vachiti ko zvii zviri kuitwa pari zvino zvekuti vangaite chidokwa dokwa chekuvhotera ZANU-PF.
The strides that kuita in terms of infrastructure, the trials that kuita in terms of nyayadze education, ma issues anita nyayadze ma the water and sanitation and things like that, the kind of things that we are doing in terms of increasing capacity utilization, ma company arukuya kusarura ma investment, kuwa open for business, kuwa ma exports, nyaye agriculture, nyaye pumbuta, nyaye kuita empower people, all these measures, tirikudziona dzichitipa dividend. And we are seeing it in the number of people vakuya vachiregister. When we had ZITF recently, tatine desk, rataitiwa vatenge makart, it we were overwhelmed because we couldn't cope because of the numbers. We are also witnessing tichiona ma defections arbita from other parties.
Asi tichitarisawo nyaya yesarudzo vabima tirikuona kuti panenge pari kumboita mhirizhonga zviri kugadziriswa seizvo zvekuti zvisakanganise kugadzikana kwebato.
Yeah, nyaya ye mhirizhonga ichibva kunani?
Panenge pachiitwa sarudzo dzebato renyu tirikuona vamwe vari kumbosungwa nemapurisa vaita kakurwisana.
Yo, well, look, iyo nyaya yokutoona hovhi inoita mumusano, it's a sign vanhu vari kuda svinzvimbo. Vanhu vanoda kusvinzvimbo mupati. People just don't want to be part, kuvama party members. People want to contribute. Saka kamwe kawewe kanoitika kari natural. However, iso is a party. What we don't tolerate is violence. But as you know, violence ikaitwa nomunhu one. Out of proportion.
Seka vamwe vari kuti hakusungorwisana kwevari pasi vari kuda zvigaro asi kuti kutungamiri uku ndokunenge kwakuitawo matambudziko vamwe vachinzi vakudawo chigaro kubva kuna vamunangagwa zvichidaro.
Yeah, but that is just what people can say. But it seems it's not an issue. Tina kana maissues atakambonzi kana kuti bogara pasi. Then about faction, you kuna kuru kana kuti tinongozvidzwa zvitaurwa nevanhu. It's not an issue.
Tichitarisawo vamwe vabima vanoti asika ZANU-PF yanga iri mutungamiri kubva kuna 1980 zvii zvitsva zvainga vimbise vanhu zvaisina kuita makore esaya.
It's not what we are promising, it's what people are seeing. We don't even have to talk about it. People vari kuzviona vega.
Vakafanobata chigaro chemutauriri webato reZANU-PF vaMike Bima vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemudunhu rekuMaine muAmerica vari kupinda musarudzo musi watumbudzi kuvhotera vamiriri vatsva, asi vari kutarisirwawo kuvhota kuti bumbiro ravo remutemo rovandudzwa here kuti vanhu vabvumidzwe kuzvirimira nekupfuya zvipfuyo zvekudya. Vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwekuti zvinhu zvekudya zvave kudhura zvakanyanya. Vari kutsigira danho iri vanoti vanhu vave kuyaura nenzara nekuti chikafu chave kurimwa nemakambani mashoma aripo iko zvino chave kudhura zvakanyanya. Asi vanopikisa vanoti vanhu vakabvumidzwa kungorima nekupfuya zvipfuyo pose pose nemumadhorobha zvinokonzera zvirwere sezvo panenge pasina vana mazvikokota vanenge vachiongorora sezvinoitwa pane zvinotengeswa muzvitoro. Nyanzvi munyaya dzezvekugadzirwa kwemishonga muAfrica dzinonzi dziri kuedza kushandisa ruzivo rwavepo kare kugadzira nhomba yeCOVID-19 rwakabva mukugadzirwa kwakaitwa mishonga yakaita seModerna nePfizer kuti dzigadzirewo imwe nhomba inoshandiswa muAfrica. Izvi zviri kuitwa muCape Town, South Africa, sezvo nyika dzichiri kubudirira dziri kuti nhomba yanonoka kusvika kwadziri sezvo nyika dzakabudirira dziri kukoshesa zvizvarwa zvadzo. Chirongwa chiri kuitwa muSouth Africa ichi chiri kutsigirwa nesangano reWorld Health Organization. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai muri Zimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki chandinokupakurirai zvondorega rega ini ndini Maikove nasi muchirongwa tiri kuzeya nyaya yezvematambudziko ari kusangana nevechidiki kumaruwa muchirongwa tina muzvare Cheryl Dzobo vesangano replatform for youth and community development. Muzvare Dzobo, ndinomukamuchira muchirongwa. Nyaya tinayo mainzwa.
Alright, maita basa. Matambudziko ari kusangana nevanhukadzi nevanasikana vechidiki mumaruwa anosanganisirawo nyaya dzekuti vachida kuti vabatsirwe kuti vawane medical facilities kune malong distances. Vanhukadzi vari kunetsekana nekufamba malong distances. Zvekuti vamwe vanofamba kana 5 kilometers to 10 kilometers vachitsvaga pane ngepaine nearest clinic. Zvinobva zvatozopasa matambudziko ekuti kunyanyanyanya vakadzi vanenge vakazvitakura mwe vanozopedzisira vaakuzvarira munzira nekuti vanenge vatadza kusvikira kuchipatara nenguva yakanaka nenyaya yekuti malong madistance avari kufamba akati kurei.
Ko nyaya yekupa vanhukadzi mikana yekuzvisimudzira batai nyaya iyi tinzwe.
Isusu kumarural communities ari patriarchal zvekuti munhukadzi zvakaoma kuti anzi awana a piece of land kana kuti anzi awana munda zvakaoma pakuti kumarural areas musha unonzi musha ndewemurume and kana pasvika panguva dzekunzi mukadzi akupiwa minda ane achitariswa kuti mukadzi akaroorwa here kana akaroorwa zvinenge zvakaoma kuti akupiwawo minda then pane nyaya yekuti kumaruwa kunoku kune vanasikana kana kuti madzimai ane zvipo vamwe vanogona kana kuimba vamwe vanogona kuekta madhiramazi vamwe vanogona kuita zvakasiyana-siyana but hakuna anokwanisa kuvasimudzira nenyaya yekuti tiri kumaruwa hakuna anokwanisa kuva identifya kana kuanoenda maskills avosaka vanongoita enda apo vangogara vangorinde zvipo zvavo izvozvo.
Nemaondero enyu matambudziko ari kusangana nevanhukadzi pamwe nevanasikana kumaruwa angagadziriswa sei?
Alright. Ini maonero angu ndeyekuti kana pachiitwa maprograms munyika yedu ka zvino panofanira kuti pave nekuenzaniswa kwemisana kumadzimai nekune vechidiki vese zvisinei nekuti vechidiki uyu ari kubva kubato ripi kana kuti ari kuita nezvei but vechidiki vese nevakadzi vese vangowaniswawo mukana kana iri nyaya yeland distribution ngapangowaniswa kuti vechidiki vapihwewo mikana because tinoitira mukoma ndechekuti vechidiki patinyangwe tikada kuti tinotorawo maloan kumabhengi hatikwanisi bhozi hatina chatinacho chatinosvika tichiti tine ichi chatinacho saka vechidiki vakawaniswawo mikana yekuti panopihwawo vamwe ivhu vakwaniswawo kunge vachikwaniswa kuti vawanewo ivhu zvinotibatsira pakuti tinogonawo kuzvimiririra uye vanhukadzi ndokunga vanhukadzi ndo vanhu vanonyanya kushanda zvakanyanya muagriculture sector but ndo vanhu varombo zvakanyanya futi saka vakadzi vakapihwawo mikana yakafanana nevarume zvinotibatsira zvakanyanya even tichimudzira upfumi hwenyika nekuti kana munhukadzi akakwanisa kufidha mhuri yake zvinhu zvinokwanisa kungoendeka.
Aiwa muzvare Cheryl Dzobo, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa. Zimbabwe mabva kunzwa kuna Cheryl Dzobo nhengo yesangano replatform for youth and community development. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvekare nemusi wechipiri pano panhepfenyuro yestudio 7 pachirongwa chedu chevechidiki chelive talk the connection. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Maikove muri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, unondipa
simba yesu simba rangu
simba rangu
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare muchirongwa chezvechitendero nhasi tinonzwa kubva kuna Reverend Taylor Nyanete vanoshandavo nesangano reZimbabwe National Council for Welfare of Children vachitipa maonero avo panyaya yekuti sei vakristu vachinamata pamazuva akasiyana siyana
mubvunzo uyo wakanaka wakakosha tichitarisa mwari vachisika nyika vakazorora musi wesabata vakasika nyika zuva rekutanga repiri retatu rechina rechishanu rechitanhatu ndokunzi mugovera ndokubva wazorora ndo panotorera vazhinji sabata ipapo nokuti rakanzi zuva resabata haufani kuita chimwe chinhu kana mudziyo wako kana mombe yako kana chii hapana chinofanira kumbonga chichiita basa saka wechitendero chesabata ndopawanotorera kukoshesa zuva rekunamata
ko mamwe makereke nai mufundisi Nyanete
vazhinji vakabuda muchechi yeRoman Catholic vanodaira kuti Sunday ndozuva rekunamata ndozuva rekuungana semhuri pasangano vanozvitorera apa kuti tenzi wedu Jesu Kristu akarowerwa musi wechishanu akamuka pazuva retatu saka kana uchiverenga Friday Saturday Sunday ndo paakamuka kubva mubwiro saka ndozuva ravanokoshesa iroro kuti tenzi wedu Jesu Kristu akazomuka pazuva retatu Jesu Kristu achatsanangurwa nezvake akabva kudenga kuna baba ndokuuya pasi ndokupfeka chimiro chenyama pana John 14 verse 6 anodzidzisa achiti inini ndini nzira chokwadi neupenyu kana muchida kuenda kuna baba munotouya nekwandiri saka maChristians vanotorera ipapo saka vanokoshesa musi wesvondo ndozuva ravanokoshesa rakazvarwa mambo wedu Jesu Kristu zuva iri vachiritora vanoritorazve kubva Jesu Kristu ari mupenyu achifamba pane paanobvunzwa kuti pomombe yangu ikawira mubani ndinoita sei musi wesabata anoti aiwas hauregi kunobvisa mombe yako mubani nokuti zuva resabata akati iye ndeye muridzi wesabata
apa Jesu anotiudzei ari kutiratidzei nai mufundisi Nyanete
zvinoreva izvo kuti Jesu Kristu aive nesimba rekushandura sabata ndokutora kunoita vazhinji kuti zuva remusi wesvondo ndozuva raakamuka asi chokwadi ndechekuti mwari vakazorora musi wesabata akataura kuti tinofanira kuzorora zvinoreva izvo kuti nhasi uno vazhinji vanotora zuva rekuzorora either Saturday or Sunday zvichibva nechitendero chaunopinda
ko vatendi vechipostori ke
vapostori vazhinji vanoremekedza musi wechishanu ndo vaanotora vachiti ndozuva rekunamata chishanu ndo chatinoziva tenzi wedu Jesu Kristu akarowerwa pamuchinjiko ndozuva rekutambudzika ndozuva rakarwadza muchitendero chechikristu saka izuva ravanobatisisa iroro vachibva vatora mukana wokunamata zvokuti vazhinji vavo zuva iri vanotsanya havadyi kana vatodya pamakumwa mvura vazhinji havatonwi mvura vanongoswera vakatsanya ndo zvinoitwa uye masabata anotsanya kubva musi wechishanu manheru kazhinji yake vakangobika musi wechishanu havazobiki futi vanotozobika vapedza sabata musi wemugovera pakati pesapa havana chavanoita saka zvinobva muchitendero zvinhuizvi ndopa zvinobva tunoteta zvipi asi chokwadi ndechekuti sabata ririko uye musasondo uriko ndatenda
vateereri ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumirai maaudio enyu kunhamba dzezvechitendero dzinoti plus 1 301 919 8140 ini ndini Tanonoka Wande ndichikusarisai nemufaro
tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.